Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 2 chikumi kana kuti June 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi ndiro zuva rekupedzisira rekuti vanoda kuvhota musarudzo dzegore rino vakwanise kunyoresa kuti vagovhota musarudzo idzi. Vadzidzi vana vepaUniversity of Zimbabwe vari kutarisirwa kumiswa zvakare pamberi pedare raMagistrate nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi ndiro zuva rekupedzisira rekuti vanoda kunyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino vakwanise kuita izvi. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti sarudzo dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu kuburikidza negwaro rehurumende reGovernment Gazette. Bumbiro remutemo rinoti kana zuva resarudzo raziviswa veruzhinji, panofanirwa kuva nemazuva maviri chete mushure mekuziviswa uku ekuti veruzhinji vakwanise kunyoresa kuvhota. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru weZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya yekushaya kwakwemazita muvoters roll, munhu akambonyoresa zita rake, akaita zvese, akaenda nechitupa chake akanyorwa zita rake, pedzezvo zonzi ashayikwa zita rake, inyaya iri kuti katyamadza zvikuru kwazvo kuti zvinofamba sei. Nekuti tinoziva isusu kuti mazuva ano kwaane mhando dzepamusoro dzetechnology dzekunyoreswa kwemazita dzemakombiyuta. Tanga tichiona futi vamwe vanhu vangu vachishayikwa mazita avo, rinonzi zita rapo zobudira kwakati kwanga asina kunyoresa ikoko. Vamwe maspelling anga atokanganisika, imhosho dzatisingatarisiri kuti zvinhu zvingaitika izvozvezvo. Saka zvinhu zvamira manyamamiriro rerongo kutaura kwatiri kuita uku, nekuti mhosho dzacho dzakawandisa. Dzatowandisa zvekuti hapachasina faniro yekuti paendererwe mberi nemaelection kana voters roll rakamira mamiriro iwaya. Nekuti kutoenda mberi nemaelection, tinotoona kuti tinenge tichitozowedzera futi maproblems pamusoro pevamwe maproblems.
Chii chingaitwa nezeki kugadzirisa dambudziko irori tichiona kuti sarudzo dzatosvika idzi iro gwaro revavhoti risina kumira zvakanaka saizvozvo?
Chingaitwe nezeki apa kuti vagadzirise dambudziko iri panogona kunetsa futi, nekuti tazonzwa isusu mutungamiri wezeki amai Priscilla Chigumba vachitaura vachiti kana mutungamiri wenyika atozivisa zuva remaelection hapana chichaitwa kuti pagadziriswe zvinhu. Vangu vachitotaura kuti chinotozogadzisa zvinhu kutozoenda kumatare edzimhosva, muchipikisa kumatare edzimhosva. Kunova kutaura kwatoti katyamadza kuti zvino kana pane chimiro chakadai, vanhu vangatinhirwe here kupinda musarudzo dzatiri kutoziva kuti pane mhosvo ende vazhinji vachatadza kuvhota. Saka chiitiko chiri kutotishamisa, ende mashoko ari kutaurwa namai Achigumbaya abva atotinetsa kuti hatizi kuti vari kuverenga mutemo upi wakadaro.
Saka iro dambudziko rekushayikwa kwemazita muvoters roll tingaribatanidza here nedambudziko redelimitation report ratiri kunzwa vamwe vachichema naro?
Nyaya yekushayikwa kwemazita nemhosho dzakawanda idzodzidzi hatingadi kuzvinenedzera hedu kunyaya dzedelimitation. Nekuti chekutanga tinofanira kuziva kuti Zimbabwe Electoral Commission iboka rine vanhu vakafunda chaizvo, vakadzidzira basa ravo iri. Zvakare delimitation hurongwa husina kungomukira mutsoka, hurongwa hwakanga hwakagadzirirwa hwakaitwa maworkshop ukatrainwa vanhu. Saka hatitarisiri kuti paite mhosho dzakadai tonenedzera kuti inyaya ya delimitation. Chimwe chatinofanira kunge tichirangarira futi ndechekuti iyo zeki iyi iri kuramba nevoters roll, ende munotozviziva kuti nyaya dzimwe dzacho dziri kumatare. Pane vakatoendesa nyaya kumatare kuti zeki inge ichiita zvainosungirwa nebumbiro remutemo kuti inge ichipa voters roll iri kumapolitical parties nenhengo dzecivil society sezvinotaurwa nemutemo. Asi zeki iri kuramba zvinhu izvi, saka tinozodzoka futi tofungira kuti chavanombovhiga chii, pamwe pane utsotsi ruri kuitika, ende zvakutobuda nemhosho dzawanda idzodzidzi.
Avo vange vari mukuru weZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, nyanzvi mune zvemitemo uye vari mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly vaLovemore Maduku vanoti kunyange hazvo sarudzo dzichigona kuenderera mberi, pane zvimwe zvaifanirwa kunge zvaikaitwa nemutungamiri wenyika mukuronga nyaya yesarudzo idzi.
Proclamation yakaitwa naPresident yemaelection ine zvinhu zvakawanda zvatingataura nezvazvo panyaya yeproclamation iyoyo. Chekutanga chandidatara ndechekuti pabumbiro remutemo zvinozikanwa kuti isimba raPresident kuti iye ndiye anotara zuva resarudzo kuti zuva rakati. Achitara zuva resarudzo achitarisa kupera kweterm of office ye5 years, makore mashanu ehurumende, anenge achiverengwa kubva pazuva rakatanga president vatora mhiko kuti vaakutonga tungamirira nyika. Ipapo ndo panotarwa mazuva ese apresident neparliament. Saka ichokwadi kuti 5 years, makore mashanu anopera musi wa25 August 2023. Saka election yazi 23 August 2023. Saka iri hayo mukati memakore mashanu anofana kuitwa election.
VaMaduku, munoita sekuti pane zvimwe zvamusina kunyatsogutsikana nazvo, pane zvamunoona sekuti hazvina kufambiswa zvakanaka here?
Pavanotara zuva resarudzo, president vanofanira kutarisa zvimwe zvinhu zvandinoona kunge havana kutarisa panyaya iyi. Chikuru chavasina kutarisa inyaya yekuti pane kugadziriswa kwemutemo kwanga kuchiitwa muparliament kwanga kusati kwapera, kwanga kwangosara nemazuva maviri kana matatu. Saka presidenti vaifana kumira kuti izvozvo zvitange zvapera, nekuti kana vakangotara deti sezvavakaita izvi, hakusina umwe mutemo unozongouya wanga usipo pazuva ravanenge vakatara sarudzo. Saka ipapo ndinoona kunge vanga vasina kutarisa zvakanaka nyaya iyoyo. Deti raingozoramba riri iroro deti rekuti musi wa23 August, asi vaizokwanisa kutaurira pamwe mazuva anoteerei vanyatsomutarisa kuti zvinhu zvapera. Saka chandiri kungoti tishore ipapo inyaya yekuti havana kutarisa zvimwe zvinofanira kugadziriswa mumutemo wedu wemaelection.
Chimwe chikuru chamunoona sekuti hatina kufambiswa zvakanaka kana kuti chaifanirwa kuitwa neimwe nzira navamunangagwa panyaya iyi ndechipi?
Chechipiri chavasina kutarisa chandiona kunge chaka vakakurumidza kuita deti ravo vasina kugadzisa nyaya iyo inyaya yeZimbabwe Electoral Commission, yekuti vari kuda kuti panenge pakutaurwa manomination, vanhu vanofanira kubvisa mari yakawanda. Kana munhu achida kuita president anofanira kubudisa mari inosvika 20,000 maUS dollars kuti azokwanisa kuita izvozvo. Vanhu vanoda kupinda muparliament 1,000 US dollars. Saka izvozvo zvaifanira kunge vazomhanya kuisa date election vagadzirisa nyaya iyoyo. Asi kunze kweizvozvo, sarudzo inofanira kuchingoenderera mberi sekutaurwa kwayakaita. Isu vebato reNCA takagadzirira chatirungonetseka ndicho ndiyo nyaya yandataura yemanomination fees. Asi tikabudisa manomination fees, taura kuti zvataa kupinda musarudzo izvezvi vaisa proclamation. Mitemo iyaiyai inoenderana nekuti motaurira mapurisa musati maita mameeting kana moita zvipi musati maita marali, inenge zvine zviyareruka, vanhu vaakukwanisa kuita musangano yavanoda.
VaMaduku, semutungamiriri werimwe bato riri kukwidzavo, munoti kuruzhinji rwevanhu pamwe nevatsigiri venyu?
Chandingada kuti ndiite kungokurudzira vanhu veZimbabwe kuti murunyararo toita kukambena kwedu, murunyararo tovhota, uyezve tikwanise kuziva kuti kune mapato akafanana nebato reNCA vanenge vasina mari yakawanda seyezano PF vanofamba nemahelikopta vachisvika nzvimbo yega yega, kuti vanhu vangoziva kuti tiriko NCA inenge iriwo musarudzo ina presidential candidate vaMaduku nemacandidates akawanda anenge aripo. Ndozvandingada kutaura izvozvo.
Nyanzvi mune zvemitemo uye vari mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly vaLovemo Maduku vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vadzidzi vana vepachikoro chedzidzo yepamusoro-soro cheUniversity of Zimbabwe vari kutarisirwa kumiswa zvakare pamberi pedare ramagistrate nhasi. Vadzidzi ava vari kupomerwa mhosva yokusvibisa madziro ezvivakwa muguta reHarare kuburikidza nekunyora mashoko ekuti vaJob Sikala vabudiswe mujeri. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vadzidzi ava avo vave nemazuva gumi nemasere vari mutirongo vanoti Emmanuel Sitima ane makore 24 ekuberekwa, Comfort Ncekungosi Mpofu ane makore 22 ekuberekwa, Tawanda Benjamin Watadza ane makore 24 ekuberekwa naLionel Andrew Madamombe anewo makore 24 ekuberekwa. Vakanzi vadzoke nhasi mudare redzimhosva kuti vanzwe kana zvichikwanisika kuti nyaya yavo itongwe vachibva kumba. Vari kupomerwa mhosva yekuratidzira kwavakaita musi wa15 mwedzi wadarika kubudikidza nekunyora madziro edare reparamende nemamwe kuti vaJacob Sikala vanofanira kusunungurwa. Gweta revadzidzi ava rinorwirawo kodzero dzevanhu vaJeremiah Bhamu vakaudza Studio 7 nezuro Madeuka Zuva mushure mekupinda mudare kuti muchuchisi wenyaya iyi ari kuita hwekamba chaiwo senzira yekuda kuti vana vari kupomerwa mhosva varambe vari mujeri.
Chido chekuti nyaya yaifambidzwa yemberi nekuchimbidza haiko takatarisa kuvachuchisi nekuda kwekuti ngavari kuuya nguva dzapera vachitaura zvisina basa zvisina maturo kunyaya yoitwa kwezviminitsi zvishomanani vobva vazoti tave kuda kumhanyira kwakati nguva dzapera nyaya ngaiendere mberi. Saka vachuchisi havasi kuda kuti nyaya yaifambire mberi nekuchimbidza.
Mutauriri wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union, ZINASU, vaLinon Mazuru, vanoti kusungwa kwevadzidzi ava kunoratidza kuti kodzero dzevadzidzi dziri kumbunyikidzwa.
Iri danho iri ndere kutyikidzira vadzidzi, ndere kuda kutyikidzira vechidiki, ndere kuda kutyikidzira zvakare ruzhinji rweZimbabwe sezvavagara vachingoita. Asi isu sevechidiki, isu sevadzidzi, tinoti hako. Kuna zvavangakwanisa kuita kuti vatinyararidze.
Vamazuru vawedzerawo vachiti mazuva awanda vamwe vavo vachirambirwa kutongwa vachibva kudzimba.
Nguva yasungwa yavagara mujeri vakomana hazvinge zvichinge zviri pamutemo. Vanodaro vakapiwa bheu kari kari, asi izvi zvinhu zviri kutonyadzisa pamatare edzimhosva kuti munhu anga achigara kwenguva yakareba kudai asati apiwa bheu. Tinoona zvichinyadzisa chaizvo tichitarisa ubumbiro remutemo wedu zvarinotaura.
Asi vakamboita sachigaro werimwe zvekare sangano rinomirira vadzidzi vekuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe Congress of Students Union, ZICOSU, vakudzai nyoka, vanoti kwete, ngavatakure mitoro yavo vadzidzi ava.
Ko unoparire kumhosva wachizoda kutemba bheu? Tikuregedza kakungoipara mhosva yacho. Ende hakuna panombonzika bheu is supposed to be 2 days kana kuti 1 day. Kana uchipara mhosva uchiziva, you should be willing to face the ex. This should also help serve as a message to others kuti no, we should be responsible.
Vanyoka vatiwo mazvokuda mavanga enyora kuvadzidzi vari kupomerwa mhosva ava.
You need to understand kuti ko vanhu ava vakomana demonstration yavo yanga iri yei, then you would find out kuti aiwa it had nothing to do with students fraternity because wiwa is not a student, he has nothing to do with student warfare. Then you clearly see kuti it's a political agenda ikuda kupushwa under the guise yekuti human rights, human rights.
Vanoongororawo nyaya dzevechidiki vaDelight Muchazondida vanotiwo kugarisa kwaita vadzidzi ava mujeri kunosiya veruzhinji vaine mibvunzo yakawanda inoda mhinduro.
Nemapepeterwa aitwa nyaya yavo haanyatsogutsi mukuti vedare vari kuda kuti vabude here kana kuti havadi. Zvinoita kuti veruzhinji vagedegede meno vachiti wava mucherechedzo uri kushandiswa nehurumende nemapoka akasiyana siyana kuratidzira kana kutyisidzira kuti ani naani angazoda kuita kana kubatwa ari mune zvematongerwo enyika kuchange kuine mutongo wakaomarara.
Nyaya yekuti vadzidzi ava vachatongwa vachibva kumba kana kuti kwete ichadzoka mudare nhasi. Vamwe vanomirira kodzero dzevanhu vanoti kugariswa mujeri kwenguva yakareba kudai zvichitariswa mhosva iri kupomerwa vadzidzi ava kutyora kodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Bazi rezvedzidzo yeprimary and secondary education yakaita musangano nezuro nevamiriri vemasangano anomirira varairidzi munyika kuti vazeye urongwa hwekuongorora mafambiro edzidzo kana kuti curriculum review consultation nechinangwa chekutsvakurudza kuti zvinhu zviri kufamba negwara here. Munyori wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Congress of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vakudza Studio 7 kuti vapindawo mumusangano uyu.
Musangano uyu wakadamwa needucation department inoona necurriculum review uyezve nezvinovanoona macommission of service nevashandi vatikati kutara mushuremo.
Chinangwa chikuru changa chiri chei?
Chinangwa chikuru chemusangano uyu changa chiri chekuda kuona zviri kuitika panyaya yecurriculum review nenyaya yematambudziko ari kusangana nevarairi.
Tingati matambirana sei nezvabuda mumusangano uyu?
Sekuona kwatinoita tiri kuona kuti kana minisitiri weeducation ichaedza zvataudira kana musangano zvichatibatsira zvikuru kwazvo kuti mucurriculum review inoendeeeekuti tinomirira varairidzi vanova ndivo vanoimplimenta zvese zvinenge zvataurwa nehurumende kuti zvigadzise kana kuiriziwe pacurriculum review. Saka tikauya nezvitemo zvinenge zvichibva kuvarairidzi nezvavanenge vachiona kuti izvi zvikaitwa zvingatibatsira naizvi mumiti yanhasi tingati varairidzi vari kuti aiwa ka makala aya35 pamwana wegrade 7 haangaiti asi tikaiti kala 1 pasabjeti rimwe nerimwe zvinogona kubatsira kubatsira vana. Saka hatisi kuti ndo zvataungana kuti ndo zvaakuitwa mubarizia zvinenge takatiiwanga zvinhu zvakazvaaarai.
Motarisira zvipi kuenda mberi?
Taurirana nemiisevamiriri vevaraii taa tinogara pasi tobuda nedokumendi rimwe chete inenge zvichitaurawo ndinoona maone achiita pacurriculum
review. Munyori wesangano reZimbabwe Congress of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday varairidzi vepaUniversity of Zimbabwe vazivisa kuti havachakwanisa kuenda kubasa pamusoro pekushaya mari. Mukusaenda kubasa uku, varairidzi ava vari kubatanawo nevashandi vehurumende nevemumakambani akazvimirira vari kuda kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. MuNewsday makare, gavhina weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya vanoti zvakaitwa kare ndizvo zviri kukonzera mamiriro akaipa ari kuonekwa nhasi mune zveupfumi, vachiti Zimbabwe haisi kuzoshandisa dhora rekuAmerica. MuNewZimbabwe.com mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe icharamba ichishandisa dhora remunyika, vachiti vanogona kudzika mitemo inorambidza kushandiswa muZimbabwe kwemari dzekunze. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukasei pastudio 7 muri yeZimbabwe kusangasana namukoma Blessing Zulu nanamukoma Ndonoka Hwande ndechiti mamuka makadii zvenyu kuvamuka dai muri matimana enyika dzakasiyana-siyana dzakatikomberedza. Haiwa tinoda kutenda 23 August munhu wese tongoti pamayero ipapo panoti nero neyero ndo panoti nemukaga rusununguko runouya kana tangoti yero chete chete. Munozviziva moga ipapo kuti 2018 makaona chii chamakaona huchine mukaka makadya vanhu vakatapirwa neshuga tapi tapi kutapira kweshuga ndishuga shuga ari kutaura pano ndiri paR510 Sunrise Park. Ndinotenda muZimbabwe vaMateu Matthew Mateu pachirinda Marcelinda zvakanaka izvozvo mai madheiwa vangadzore rambai makashinga. Ndinotenda Mwene zora kana kawana mkumanda nuno kawanena na kuma Blessing Zulu, bye-bye, tabi, kutakura kwa ichunga.
Mamkase wanamkuma junga kandimire ni mamose kustudio 7 uko intuna ungo taure hangu President Mnangagwa wakataura zware saruzo 23 August 2023 kutimaka guona makadile zera zitare kutichi kutisa imugude mwoshizi. Asiyoni jatiri kuramba niche kutikufira mgabe haripo waengo dai zera zitare mazware ma election irirenyo rirani iri na munoda kuhisa munoda rirani yei munasina kana support muna urayanyika. Hakuna chino nzirira andi. This time tunoda kumira nemi wanwe ZANU-PF. Hamuna kumbo wanda. This time tunoda kugarisa epasi. Maembo tugarisa pasi ndimi. This time tunoda kugarisa epasi. Shamburu kuzoda kuita zvese. Isifuma champion. ACCC. Atisi kuzozvibvuma. Ndini Gizado. Ndiri pano. Pastation.
Pastor Joseph and Magadi. Nokupasai nomufaro. Nachida kutaura pamusoro pemutemo uri kuvandudzwa nezanupiyo. Kuti mutemo wavari kuvandudza uyo vaziva sei kuti vachapinda mumasimba kana kuti vachabuda. Zvinhu zviri pachena kuti zanupiyo yagara ine utsotso hwekubira nekuti zeke yakaisa muhapwa dzayo. Saka vana vezimbabwe ngatisunurei nematororawo tongwa nembavha idzi.
Nyaya iri kundinetsa inyaya 1. Nyaya yekuti ticheke mazita edu. Ndakacheka mazita zita rangu inini pandagotera hariko rakaiswa somewhere ende vazhinji vandakaregista navo tatone nguva yakareba tichingovhota. So vazhinji vachoni vese mazita vakadhiritiwa hakuna. Saka ndifunga zvirinya kuitika mumatauni mazita avanhu vazhinji vakadhiritiwa mamwe akachinjiwa akaiswa about 15 kilometers away, amwe 14 kilometers away, amwe 100 kilometers away. Saka munondiudza kuti uchakwira bhazi here uchienda kunovhota ikoko. Handiti kutongo kugara vhere vanhu vacho vadoramba kuti vanhu vemutauni musavhota. Vanhu vasavhota vhere vemutauni. Saka ndizvozvo ende vanozvinhu zvinotonyatsozikanwa negovernment izvozvo kuti mutauni ndomune vanhu vanonyanya kuvhotera opposition. Saka ndomazviri kunyanya kuafekta izvozvo. Saka what is the use yekuti tiinde kumavhoti? Mazita akadhiritiwa, mazita akachinjiwa kwekuvhotera. Hameno kuti ipapapa, mugadzirisawo ipapa.
Zeki kana iri bato rakazvimirira riri rega, zeki ingaimire pachokwadi. Nekuti zeki inozotikonzeresa hondo mukati mwenyika yeZimbabwe, isu satidi hondo. Zeki inofanira kuzvimirira pachayo, nekuti inozotikonzeresa hondo mukati mwenyika yeZimbabwe.
Kwazwai pastudio 7 nana mukomanda nono kawandi nevamwe vese vanoti pachirongwa chestudio 7 chinotifadza. Ndaida kungopindura hangu pana speaker wava munanga kwavo vandakanzwa vachiti 23 August vamunanga kwapfe ndichiti aiwa zvikurota ikoko kwakurota dzava hope izvezvo hakunawo muchanzwa kana mukatenderera maraini hakunawo muchanzwa vachiti EDP because taimbozvinzwa vachitiudza kuti izvo kana vachiti EDP uri kutaura kuti EDP munhamo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchiti kudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Mukupera kwakurume, mauto ehurumende yeMali achitsigirwa nechikwata chekuRussia chinorwira mari cheWana Group, chinove chikwata chinopara mhaka munyika dzakawanda, akatanga chirongwa chemazuva mashanu chekurwisa ugandanga mumora, bhuku riri mudunhu reMopti pakati peMali. Pakapera chirongwa ichi, vanhu vangangosvika mazana mashanu vakanga vafa. Pakave nemashoko ekuti vanhu vakatochwa, madzimai pamwe nevanasikana vangangosvika makumi mashanu nevasere vakashungurudzwa zvepabonde, kusanganisira kubatwa chibharo. Mukupera kwachivabvu, bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rakadzika mutemo unonyima mavhiza kuvatungamiri vechikwata zviviri zvemumali zvakave nechekuita nechirongwa ichi. Colonel Mustafa Sangare vakatungamira chikwata chemauto e33 Parachute Commando Regiment panguva iyi, uye Major Lastini Togola ndo vaive vakafanobata chigaro chemukuru wemauto eAutonomous Special Forces Operations neRelated Appropriations Act, mukuve nechekuita kwavo mukutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakakura. Munguwa imwe cheteyo, boka rebazi rinoona nezvemutemo muAmerica reUS Justice Department's Office of Foreign Assets Control, kana kuti OFAC, rakadoma Ivan Alexandrovich Maslov zvichienderana nemutemo Executive Order 14024 nekuve nechekuita kwake kana kumirira zvikwata zvemauto zvekambani yeWana Group muMali. Maslov ndiye mutungamiri uye mukuru anoona nezvekushanda kwezvikwata zvemauto yeWana Group muMali. Maslov ndiye akapiwa basa rekutungamira chikwata chemauto muMali naYevgeny Viktorovich Prigozhin na Valerievich Yutkin, vanove mukuru wekambani iyi uye akavamba kambani iyi. Vose vakamboiswa zvakare pazvirango neAmerica, Britain, sangano reEuropean Union neCanada munguva yadarika. Nechinzvimbo chake chekuve mukuru wekambani yeWana Group muMali, Maslov akashanda zvepedyo-pedyo nevakuru vehurumende yeMali kuona nezvekushanda kwekambani yake imomo. Anoronga misangano pakati paPrigozhin nevakuru vehurumende vanobva kunyika dzemuAfrica dzine chitsama uye ashanda kuendesa mberi zvido zveWana Group munyaya dzezvicherwa. Mutevedzeri wegurukota rezvemari muboka rinoona nezvekusora munyaya dzekubatsirwa kwematororo reTerrorism and Financial Intelligence vaBrian Nelson vakati zvirango zvebazi rezvemari kumumiriri mukuru wekambani yeWana Group muMali zvinocherechedza nekukanganisa munhu akakosha mukutsigira mabasa ekambani iyi mupasi rose. Vakati kuvemo kweWana Group mudunhu reAfrica kunokanganisa kugadzikana kwechero nyika inobvumidza kupinda kwechikwata ichi munyika inozvitonga. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhasi ndiro zuva rekupedzisira rekuti vanoda kuvhota musarudzo dzegore rino vakwanise kunyoresa kuti vagovhota musarudzo idzi. Vadzidzi vana vepaUniversity of Zimbabwe vari kutarisirwa kumiswa zvakare pamberi pedare raMagistrate nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko mejaya guru Ntungamiri Nkomo nenhau dzeIsindebele.